mapurisa ari kuferefetera nyaya yakaitika kumugodhi wengoda pachiyadzwa uko kunova nevanenge vachichera madiamonds zvisiri pamutemo vakanga vauya vakawanda chaizvo kaitika kuma2-300 saka pakaenda vakomana vedu vesecurity ikoko vanhu ava vanonzi vakabva vatoenda kumagadzi kuya vakabata mafoshoro vamwe vaine mapiki zvavanenge vachishandisa pavanenge vachichera madiamonds saka dzinonzi masecurity guards akaridza mudenga mabara anokwana matatu vachiita kuti vakomana vavabve pavainge vachichera zvisiri pamutemo asi zvinonzi vakabva vatoenda kuvakomana ivava vesecurity vakabata mafoshoro nemapiki zvinova zvakazoita kuti mumwe wemagadhi aiti inonzi pachirungu open fire vachitraya kuzvidefenda sezvo vakanga vaakuindwa nemafoshoro vachizama kuti hava vaende saka muchiitiko ichochi chinosuwisa pakazoshayika mukomana mumwe chete akanga achichera zvisiri pamutemo saka inyaya iri kumapurisa vari kuferefeta kuti vaone kuti zvii zvakaitika uye zvakafamba sei saka isu tangomirira kuti tinzwe nemapurisa kuti vazobudisa full report muchiitiko ichochi chinosuwisa
pane matanho here ari kutorerwawo iye gadhi wekupfuura munhu
tichitaura kudai mukomana wedu wesecurity wacho akapinda munyaya iyi ane mapurisa ezvino izvi vari kubatsirana panyaya yekuferefeta
asi zvinonzi vanhu ava vaichera ngoda kwete muminda wezcdc asi kunze kweminda yenyu sei makazotora matanho
kwavaichera inzvimbo isingafaniri kucherwa zvisiri pamutemo inzvimbo inocherwa nezcdc yakagazeswa pamutemo kwatinoita mining ndosaka nzvimbo iyi ichichengetwa nesecurity itori protected area